Ya isu tinotofara neukanziwa kwematende emhando idzi pachinyaya yedu yekungoti zvazvinongoratidza ndezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda. If you check from our last meeting yatakaita yepublic accounts and ministry of finance, takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way, way beyond the market. Vanhu vose vanosupplya government vane vachitangopa vanoreva kudira negovernment vanomira zvechimbavha. Saka we are not saying it must end there, but further investigations must be done. Kana pane vanosunga ngavasunge nenyaya dzeumbavha neuori mumhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anozvinge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment department ose kusanganisira parliament kota isafishwa ine procurement unit ndiyo ine maofficials anogara unga achiteya. But kana takudina zvedu nemaissues eaccounting, the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament, saka ndiye anofanira unga achizokwanisa kuanswa vanokwatiri on behalf of interpretiness zvakasvika ipapo sei. And the discharge must be taken against those members of the procurement board, nevanhu vose vari involved panyaya.
Imiwo sekomiti yeparamende hamunawo here mukana wekumbonge muchitarisawo matenda anenge atambirwa neparamende iwayo?
Isusu palevhel redu ipublic accounts committee ipost budget committee, haisiyo inorana budget.
Asi tichitarisawo chiitiko ichi, honorable Dube, chinosiya papi chimiro cheparamende?
Chetasvipa zvisinga, chinosvibisa paramende yose inhoo, because vanhu havazozivi kuti akazviita chaiye ndiani. Vanongoti paramende sevati munhu wese ariko vanhu vachingofunga seplasi. Parliament is the oversight body, so sarange tichiita zvinhu zviri nani.